Hosea yawe ndiyo kunge vasina kudzoka kudare re commission of inquiry kuti vazoitwa vazopiwa mibvunzo iyi yatinoti cross examination pachirungu ine maenderano neumbo hwavakanga vape kudare iri. Saka zvadaro vakabva vanzi vaendeswe kuconstitutional court kuti rinove daro guru pfuura makore matare ese muno muSouth Africa kuti zvionekwe kuti mutongo unokodzera ndeupi pamhosva yavo yekuzvidza dare. Ndobva vapiwa nhasi ndopabuda mutongo wekuti vapiwa mwedzi gumi nemishanu sechirango chekuzvidza dare.
Vanobvuma mhosva yavo here? Vazvuma,
vazvuma, vabvume mhosva yavo. Havana zvavataura pari zvino izvi kuti vachabvuma here kuenda kana kuti kwete, asi zviri kuitika mumapepanhau nemutamba pavo ndezvekuti pane vadziviriri. Vateveri vavo vanovatevera, ava vakavateverera kutevera kunyange kumhosva dzavo dzecorruption dzavakaita sari nadzo makoti dzisati dzatongwa, vari kuti vazvigone kuti vaende ikoko kujeri kwemwedzi gumi nemishanu. Makatarisawo pasocial media zvinoti Twitter, mwana wavo mukomana anonzi Zana ataura kuti uku mutongo uyu unochiratidzo chehondo chekuti haasi kuda kuti baba vake vange vachisevha temu iyi, ivo vacharwa ndepavanogona kuti zvisaitike.
Zvavangopiwa mazuva mashanu kuti vaende kumapurisa ari padyo navo, chii chingaitwa navazvuma pamusoro penyaya iyi?
Hapana zvavanogona kuita nokuti dare ravapa mutongo uyu ndiro dare guru pane matare ose muno muSouth Africa. Hakuna kwaunogona kuenda kuchiti uri kunoita appeal. 5 days dzavapiwa idzi kuti varonge nezveupenyu hwavo voziendesa voga kumapurisa ari pedyo navo kuti aiwa ndauya ini ndakuda kusevha temu yangu. Vachinge vasina kudaro vachatumirwa mapurisa anovasunga kuti vavaitiite.
Saka kana vakasaenda vega kumapurisa sezvataurwa nedare, chii chinoitika kuna vazvuma?
Vanosungwa. Vakawanda vanhu vanoramba kuziendesa vega kumapurisa kunge vapiwa mazuva ekuti vaatarwa nedare kuti vange vachiita chiito chakafanana nekudai. Munoziva kazhinji zvinoitika muno muSouth Africa kuti vanhu vanogarisa vanoita iye yatinoti overstay their visa. Mutemo wemuSouth Africa haufariri kusunga vanhu unnecessarily, zvisiri zvisina kukupa chanzi yekuti ubvumirane nemutemo, uite zvauri kunzi uite nemutemo. Tinopiwa mazuva ekuti ubude udzokere kuZimbabwe or udzokere kunyika kwako. Uchinge usina kudaro unenge une mapurisa osungwa. Ndiwo zvimwe chete zvakaitwa kukunda vazvo. Vazvuma vapiwa mazuva mashanu ekuti vange vachiita izvi. Mazuva mashanu vanogona kutora mazuva matatu kana vaona kuti vagadzirisa upenyu hwavo. Upenyu hwavo unogona kuramba huchienderera mberi vasina kuenda vapedza urongwa hwokuti vana vanochengetwa sei nezvimwe zvakadaro. Vanongoziendesa vega kumapurisa after mazuva matatu votanga kusevha sendenzi yavo ye15 months.
Zvino kusungwa kwavazvuma uku hakuzoonekwi here nevamwe sekuti ndezvematongero enyika?
Unoona zvinoita matare, matare anokupa chimukana kwekuti ugadzirise unhu hwako. Vazvuma vakapiwa mukana yakawanda yekuti vagadzirise unhu hwavo, vadzoke kukomisheni vape umbowo, vapindure, vape mhinduro kuconstitutional court kuti sei vasiri kuenda kudare, vataure runyunyuto rwavo, vataure kusagutsikana kwavo nekusafara kwavo nezvinhu zvese, asi havana kudaro. Sezvo vakapiwa mukana wekuti vadaro vakasautora, haisi nyaya yematongerwo enyika, asi mumaziso eavo vanovasapota vanozviona sematongerwo enyika, asi uyu mutongo wedare usinei nezvekuita nematongerwo enyika.
Pane vanogona kurambidza here kana kumisa vazvuma kuti vasatorwa nemapurisa avaendiwe navo?
Izvi takazviona kakawanda, hazvina kutanga nhasi. Makatarisa pese pavanoenda kudare mumatare ezimhosva ecorruption mavari kuenda, panoenda pane vatsigiri vakawanda vanenge vachiratidzira kunze kwedare kuti aiwa izvi hatizvidi, hatidi kuti vaimbove mutungamiri wenyika vange vachienda kumatare. Ndinotarisira kuti vanhu ivavo vacharamba vachiratidzira vemukonde wesizwe mawovitrins ANC bato ravanosapota. Ataura kare kuti havasi kuda kuti vange vachisevha mutongo uyu. Saka ndichikutarisira kuti mumazuva maviri matatu ari kutevera pachange pane gadziriro yaitwa nevana yekumisa mapurisa nekurwa navo kuti vasatore vazvuma vachivaendesa, asi imhosva inokonzera kuti usungwe upiwewo mutongo wakafanana nemunhu ari kufanira kuenda kujeri kana kuti mutongo wakatorema kupfuura iwoyo nokuti unenge wazvidza mapurisa.